manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kunyana 17 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rinokanzura urongwa hwedare reparamende wekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika kana kuti matenda mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakakwirisisa. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Chikwata chenhabvu cheHerent House chinoita chikwata chekutanga kupinda masemifinal emakundano echibuku Super Cup emwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari rakanzura urongwa hwedare reparamende wekuda kutenga makombiyuta kubva kune mamwe makambani maviri emunyika mushure mekunge zvaonekwa kuti mitengo yakatarwa yakanyanyisa izvo zvinoratidza kuti paigona kunge paitwa zvehuori. Tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga kumunyori wedare reparamende vaKennedy Chokuda nemusi wechitatu inoratidza kuti mushure mekunge bazi rezvemari ranzwa nezvematenda maviri aya rakatora matanho ekukanzura matenda aya. Makambani akanga apiwa basa rekutengesera paramende makombiyuta ari mutsamba yavaGwamatanga anotiye Blinat Investment iyo yakanga yanzi iwanise malaptop zana nemakumi manomwe nematatu kana kuti 173 akanga achichajwa pamari inoita aisvika pamari inoita $1,602,755.77 zvichireva kuti laptop imwe chete yaizotengwa neparamende nemutengo unoita $9,264. Kambani yeMidi and Computers and Hardware yakanga yanzi iwanisewo paramende makombiyuta makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 79 erudzi rwedesktop aikosha mari yekuAmerica inoita $243,052. Izvi zvaireva kuti kombiyuta imwe chete yaizotengwa neparamende nemari inodarika zvishoma zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica. Bazi rezvemari rakazivisawo kuti makambani maviri aya anofanirwa kubviswa pamakambani anodyidzana nehurumende mukutengeserana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya kana kubazi rezvemari. Takwanisa kubata sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti Public Accounts Committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora kuti tinzwe mafungiro avo panyaya iye.
Ya isu tinotofara nekukanzirwa kwematenda emhando idzi but nyaya yedu iri yekungoti zvazvinongoratidza nezvekuti hurumende iri kurutsa zvakawanda if you check from our last meeting yatakaita yepublic accounts Ministry of Finance takaita discovery iyoyo yekuti government is suffering because of unnecessary overpricing and the exaggerated prices which are way way beyond the market. Vanovose vanosupplya government vane vachida kungopa vanoita kudhiva negovernment vari muita zvechimbabva saka we are not saying it must be end there but state investigations must be done kana pane vanosungwa ngavasungwe nenyaya dzeumbavha neuori mumhando iyoyo.
Ndiani anenge ambobuda nematenda iwaya kana kupa matenda iwaya kuparamende pasina anotarisawo anezvinge achiona izvo zvinozoonekwa nehurumende izvo?
Magovernment department ose kutosanganisira parliament kota isabvishiwa inoi procurement unit ndo ine maofficials anofara kunge achiteya but kana takudhila zvedu nemaissues eaccounting the principal accounting officer weparliament anenge ari clerk of parliament saka ndiye anofara kunge achizokwanisa kuanswer kukwatiri on behalf of intebusiness zvakasvika ipapo sei and disciplinary action must be taken against those members of the procurement board nevamwe vose vari involved panyaya iyi.
Imiwo se komiti yeparamende hamunawo here mukana wekumbonge muchitarisawo matenda anenge atambirwa neparamende iwayo?
Isusu palevel redu Public Accounts Committee, Post Budget Committee, haisiyo inorana budget.
Asi tichitarisawo chiitiko ichi, Honorable Dube, chinosiya papi chimiro cheparamende?
Tetasvipa ndainoshurika paramende yose inhoo. Vondlwana vazozivi kuti akazviita chaiye ndiani, vanongoti paramendi sevati munhu wese ariko vana vachingofunga seplasi. Parliament is the oversight body. Tinofanira kunge tichiita zvinhu zviri nani.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemari kana kuti Public Accounts Committee vaBrian Dube vari nhengo yebato reMDC vari parunare kugweru neStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nezuro vakaudza mutungamiri weAmerica vaJoe Biden kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muZimbabwe zviri kukanganisa dzimwe nyika mudunhu reSADC. Vachitaura pamusangano wakaitwa vaviri ava kumuzinda weWhite House muWashington DC, vaRamaphosa vanonzi vakaudza vaBiden kuti nekuda kwezvirango izvi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza mamiriro ezveupfumi munyika asina kunaka zvave kuzara munyika dzakakomberedza zvichitsvaga maforo manyoro. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
vaRamaphosa tinyangoti vakanda pfumo vakafuratira zvirango zviripo ichokwadi asi hazvina kuitirwa munhu wese. Zvirango zvakaitirwa vanhu veZANUPF, vatungamiri veZANUPF vanodzvinyirira vana veZimbabwe neutongi husiri majekerere. Ndochokutanga. Chepiri, dambudziko harisi muzvirango. Dambudziko nderinokonzera zvirango kudzvinyirirwa kwavanhu sarudzo dzisiri pajekerere uyezve necorruption. Kutadza kutonga kuri kuzanupf ndokuti kuti vana veZimbabwe vakawanda gurufusi riende kuSouth Africa. Saka apo vatadza kuona.
Saka munoti vaitaure nyaya iyi vachitaura nani? Nokuti tinoona kuti vananga kunhongonya yezvirango kwacho.
Aiwa kanhongonya yezvirango kae mukumajoga haisiko kuAmerica. Nanga nyaya iri kuZANUPF. Ivo vanoziva kuti ZANUPF muvakidzani ende uye utongi hwacho nekutadza kugadzirisa upfumi hwomuno kuri kukonzera kuti vana veZimbabwe vaende kuSouth Africa. Saka nanga nyaya yacho ndi Emmerson Mnangagwa neZANU haisi America kana Britain.
Tinoona kuti South Africa munguva zhinji vanenge vachitomira nehurumende yeZimbabwe. Mungaona here vaRamaphosa vachizoita zvamuri kutaura izvozvo kuti vataurira Zimbabwe kuti ndo iri kukonzera matambudziko iwayo?
Vachaguma vakutotaura chokwadi nekuti mapoka mazhinji anopikisa South Africa vana DA nana EFF vanogara vachitaura chokwadi kuti dambudziko riri kuZANUPF. Uyezve ndinofunga inoti kune dzimwe nhengo dzeANC nguva dzese dzatoita sarudzezenga sarudzo ichibuda ine kupikisa vanenge vachitaura kuti aiwa vanhu vari kutadza kugadzirisa nyaya iZANUPF. Saka handifungi kuti Ramaphosa achakwanisa kuti ngatitaura nyaya yacho nemazvo, asi zviri nani kuti anyarare pane kuti ataure chinhu chinenge manyebo chinozivikanwa nemunhu wese kuti hachisi chokwadi.
Asi tingati tichitarisawo divi reAmerica tingaona iine matanho aingatora here zvichitevera chichemo chaiswa naRamaphosa ichi chekuti dunhu rese rakanganiswa nezviri kuitika muZimbabwe?
Chokwadi ndechekuti America inotarisa zvido zvevana veZimbabwe nokuti vana veZimbabwe ndivo vari kuchema chema neutongi hwoudzvanyiriri hweZANUPF. Saka hazvinei nekuti rijini iri kuti chii.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare neStudio 7 muHarare. Zvichakadaro, bazi rinoona nezveupfumi muAmerica reUS Department of the Treasury's Office Foreign Assets Control nezuro rakazivisa nezvekutemerwa zvirango kwemutevedzeri wemukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwemabasa munyika kana kuti Zimbabwe Republic Police Deputy Commissioner for Administration vaStephen Mutamba. Bazi iri rakazivisawo nezuro wakare nezvekubviswa kwevamwe vanhu gumi nemumwe chete pazvirango richiti vanhu ava havasina kudongwa nemazita mugwaro iri vanogona kunge vasisinei nechekuita nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu kana kuti vanogona kunge vakashaya. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amaimoneka Mutsvangwa kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mapurisa muHarare anonzani mamvumo yekuungana kusangano reRobert Mugabe Legacy Movement iro rangari chironga nezvemutambo wemimhanzi kunandare Zimbabwe Grounds mumusha waHighfield sinzira yekurangarira vaimbo yemutungamiri wenyika mushakabvo vaRobert Gabriel Mugabe. Mumwe wevari kuronga nezvemutambo uyu vaJimu Kunaka vanoti vakatambira mhinduro nezuro Manheru kubva kumukuru wemapurisa mudunhu reHarare South Chief Superintendent Majojo vachivazivisa kuti havaizokwanisa kuenderera mberi nemhemberero dzavo idzi nhasi asi vachinzi havana kupa zvikonzero. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kuti tinzwe divirawo panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Asi vakunaka vanoti nezuro wakare vakabva vanyorera zvakare kumapurisa vachikumbira mvume yekuti vaungane musi wa24 mwedzi uno unowe kupera kwesvondo inouya uye vachiti kukundikana kwavo kuwana mvumo vaizoenda kumatare edzimhosva.
Iri chokwadi kuti nemusi wa12 September takasezviri pamutemo takanyorera mapurisa tichivazivisa maererano nezvemutambo uyu wataitarisira kuti unge uchiitwa pazuva ranhasi. Nekudaro Chief Superintendent Majojo vanova ivo mukuru weinonzi pachipurisa Harare South District inova kusouthaton vakatora nguva mazuva matatu kuti vazokwanisa kutipa mhinduro yedu, uye mhinduro iyoyo yakazouya nenguva dzemazuva rodoka vachiziva zvavo kuti vakange vatirambira kuti tisaenderera mberi nemutambo uyu.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa nemapurisa pakukunyimai mvumo yekuti muenderere mberi nemutambo wenyu?
Chinotikatyamadza nekutinetsa ndechekuti patamba yavo yavakatinyorera hapana chikonzero chavakatipa kuti sei varambidza kuti memorial gara iyi inge ichienderera mberi. Vakangotinyorera vachitivo aiwa hamuna kutenderwa kunge muchiungana muMazimbabwe Grounds kuti muite mutambo wenyu.
Saka mune matanho hamuchatora here ekuti munzwisise kuti zvikonzero zvipi zvaita kuti mapurisa akurambidzei?
Zvataita hatina kugumira pakungotambira tamba iyoyo chete. Nezuro iyeye takabva tanyora zvakare rimwe gwaro tichiaplya zvakare kuti mutambo iwoyu unge uchienderera mberi musi wa24 September inova weekend inotevera. Nenguva dzimwe chetedzo tichida kuona kuti vachatirambira here vachitika zvikonzero kana kuti vachangoita semaitiro avaita ipapa. Kana zvichinge zvazoramba ipapo musi wa24 tichazenge tichienda kumatare kuti mutambo uyu unge uchiitwa chete.
Mungatitaurirawo pamusoro pekukosha kwemutambo iwoyu wamuri kuuronga uyu?
Kana vamugabe vakanga vari mutungamiriri wedu munyika yeZimbabwe hakuna chinhu chingatikonesa kuti tivarangarire semutungamiriri wedu akambotitungamirira akatiitira zvakanaka. Tinozviziva kuti mukurarama mumwe nemumwe ane paanogona ane paanopota. Kuti ndinovimba kuti pane zvizhinji zvakagonekwa nababa vamugabe zvatinofanira kuramba tichirangarira nguva nenguva semunhu akambotitungamirirawo munyika yedu yeZimbabwe.
Mumwe wevari kuronga nezvemabiko eRobert Gabriel Mugabe Legacy Gala vaJimu Kunaka vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano nevatsigiri vavo kuChipinge wekutenda nekupemberera kukunda kwebato ravo musarudzo dzemabyelection dzakaitwa mudunhu iri. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yemabhizimusi yekondo. zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya wewe Studio 7.
Tino kuchingamidza ine mufaro vateveri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuchina fundo gadziro kwekwerere. Vebato reCitizens Coalition for Change avo vari kuronga pari zvino kuti vange vari kumusangano mukuru weUnited Nations General Assembly kuitirwa muNew York parizvino. Vanoti vachange vari pakuratidzira kushange kuriko nemusi wemugovera shondo rinouya imomo muNew York. Kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kutarisirwa kupindwa zvakare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bato reZANU PF rinoti richangewo ririko ikoko richitsigira vaMnangagwa nemabasa avari kuita munyika. Asi regai tinzwe kubva kuna muzvinafundo gwekwerere.
Aiwa maita enyu Sister Marvelous, ndichange ndiriko musangano weUNGA paNew York. Nekuti samadzimai tinofanira kumirira kodzero dzedu samadzimai, tinofanira kumirirawo kodzero dzevana, uye sanamai tinomirira even kodzero dzana baba nokuti musha mukadzi, saka hatitosari pakadai apa tinenge tiripo.
Zvii zvamuchange muri kuita pamusangano uyu?
Pamusangano uyu tinenge tichishambadza kana chatinoti pachirungu kuita advocate for kodzero dzamadzimai emuZimbabwe, zvisina kuti vakarerekera kupi kana kuti vabva mubamani. Mudzimai womuZimbabwe tinongoda kuti aremekedzwe. Kune madzimai anombunyikidzwa uye nevana vanombunyikidzwa vatinenge tichifana kuti tireverere kana kuti tirwire, sezvo musha ari mukadzi, saka tinotovamiririra.
Tinoona zvakare tsiko rinouya kuchange kuine sarudzo kutsvaga mutungamiri mutsva. Pane zvamuri kuita here kuedza kukurudzira madzimai kuti anyore kuzivota, nokuti tinonzwa kubva kusangano reZEC kuti madzimai mashoma ari kubuda achinonyoresa kubota vazowanikwa vari musarudzo.
Tiri kukurudzira madzimai kuti anyorese kuvhota, uye vamwe tiri kutovabetserawo nezvikwanisiro zvokuti vakwanisewo kukambeina vachizvishambadzira kuti vakwanise kutorawo zvigaro mukutongwa kweZimbabwe.
Kune muchivabatsira sei?
Kune macampaign materials anodiwa. Tinovatsigira naiwavo. Vamwe vanoda maposters, vamwe vanoda maflyer ekuzvishambadza, vamwe vanoda even zvipfeko zvokuzvishambadza zvakafanana namatisheti namakepesi. Tinovabetsera kuti vange vachikambeina, uye tinovabetserawo vamwe nokuvatsvagira nzvimbo dzavanogona kuti vadzidziswe muZimbabwe imomo panyaya dzeutungamiriri dzatinoti leadership. Nokuti kuti munhu azova mutungamiriri unofanira kunge uchiziva kuti role yako ndeipi semutungamiriri.
Sei tisiri kuona madzimai akawanda ari kubuda kunonyoresa kubota, uyezve vachitora izvozvo zvigaro zvepamusoro?
Madzimai kazhinji kutya ndiwo kunowanetsa, nekuti vamwe vanotya kupiwa mazita okuti haifambi, vari kungofamba. Vamwevo chaivo mudzimba imomo varume havavabvumidzi kuti vaite zvematongerwe enyika. Kwozoti kune vamwe vakamborohwa kana kubatwa chibharo kana kumbunyikidzwa zvokuti zvinenge zvaakutyisa kuti vabude. Kana iwo maresources zvavo madzimai mazhinji haana, haana zvikwanisiro, nokuti kazhinji vana baba ndo vanobata mari dzose mudzimuri kana nomuhurumende, saka madzimai haana zvikwanisiro.
Vanenge vachitaura kuti vanyatsonzwa mabasa amuri kuita, uyezve vangada kudzidza kubva kwamuri vanokuwana iko?
Vanenge vachida kunzwa mabasa atinoita vanotiwana kuNorth America Province kuCCC.
Munowanikwa padandemutan
hongwa kana patwitter. Tine yatinoti website pachirungu, vanotiwana ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvinafundo gadziro kwekwerere vebato re Citizens Coalition for Change North America kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Katisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko pamusoro pekusainwa kwePension and Provident Fund Amendment Bill nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti uchiva mutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tatenda kandimi ngangandi chivenga nasi muma newspaper akasiyana siyana ma online vana Herald nemamwe akadaro namana Newsday chinzanzi Mnangagwa asaina mutemo wePensions and Provident Fund saka yava act manje andi papa yanga iri bill tazvierenga izvozvo kuziva kwanoita inini kwekutiko mutemo iwoyo unofanira kunge uchibata vanhu vana mapenjeni ari independent because yenasa yakasiyana nemamwe mapenjeni aya nekuti haikontroliwe neIPEC. IPEC inoriva ndiyo yeka inoitazve insurance pension funds commission haibati NASA iyoyo uyezve haibati pension fund yehurumende inobata mapension funds private sector nemaparastatals saka tinofanira kuunderstand ipapo kutiko zvataurwa izvo ndezve maprivate nemaparastatals
zvakakosha zvakadii zvakaitwa izvi kana kuti zvinobatsira zvakadii vashandi kusainwa kwakaitwa bhiri kuti uve mutemo.
Mutemo uyu kana ukaitwa zvakanaka ukasenzeswa zvakanaka zvinobatsira kutiko mari ikasike kuenda kupension fund isanonoka. Ini ndinoziva mamacompanies especially maparastatals ane zvikwereti zvihombe nekuti havasi kuita iya inonzi pachirungu remittance kudzore kuendesa mari yavanenge vadeducta kumapension fund vane zvikwereti izvozvo. I believe kana yangu yekubasa kwangu kungangoitawo that problem kwandaimbosenza inini iyo inogona kuitwa nemhosva yekuti kambani inoenge ichidhidhakta mari yamasubscriptions haisi kuunza mari kwavari saka ivovo vanoita problem iyoyo. Ndiyo problem inoitika pamacompanies namaparastatals saka tinoimba kuti this time nezvaitwa izvi zvichatifambei. Sokutaura kwandaita ndati mutemo wasainwa ndiwe IPEC hausi wenasa ba.
Iyo vashandirwi vanenge vatadza kuendesa mari dzikwa dzinofanira kunge dzichienda kunochengetwa kana kudora remudyandigere vanozorangwa sei nemutemo iwoyo.
Munoziva mamacompanies ane mapension funds maviri pane yatinoti internal pension fund and external pension fund. Externally ndiyo NASA, internally ndiye mukambani imomo. Saka NASA zvinoitikawo ndezvekuti izvo kana ivo vakashaya mari vanokuchaja an interest kana ukanonoka kuunza mari vanokuchaja an interest. Asi maparastatals atiri kutaura makambani ehurumende anonetsa kubhadhara ndivo vane zvikwereti zvakakura both internal pension fund ne NASA. Saka beside mutemo waiswa isusu tinenge tichida kuti vaendewo futi vanogadzira mutemo weNASA kuti uve more stricter kumacompanies anononoka kubhadhara maremittance kana kuti mari dzinenge dzabhadharwa nevasevenzi. Tinenge tichida kuti vakasike kuisa mari idzodzo.
Asika kunyange hazvo vashandi vanga vachiendesa mari kumatura epension kunana NASA uku vazoenda pamudyandigere vashandi vavo vari kuramba vachingonhonga svosve nemuromo vashoko chii chiri kuzoita kuti kana dai mari dzavo dzaendeswa vashandi varambe vachingotambura
zvechiwa ndo zvinoitika. Ende inini kuona kwandinoita ndikwekutiko type yepension yatakaitirwa nehurumende apa handisi kuda kutiko nditi nehurumende chete no kana nesuwo takanga tirimo savasevenzi haisi pensheni yakafanana nedzimwe dzina mazita mapensheni waya ndingataura anenge mairi kana kuti matatu asi ndomba dai nguva yandibvumira mumusi mukandibvunza togona kutaura matypes acho saka yenasa kwatiri vamwe haina unyatsonaka inopa mari shoma asiwo kunasa kuona kwatinoita ndikwekutiko zvinoitisa kuti vatipewo mari shoma kana kuti zvinoitika kunasa ndezvekuti makore akawanda imimi vestudio 7 tinotaura nemi nemari dzinenge dzatorwa nevanosenza ikoko nevamwe vanobva kuhurumende vachiita zvavanoda saka korapshini kunasa ndiyo inotishupa
Mwenyewari mkuru we sanga noruno mirira varipa mchigandi gerere Association of National Social Security Retirees Trust vagidyo nshoko mchirongwa chedu upenyu wedu. Mwena uze mitambo. Chikwata chena vuche rentals nasi masikati chaita chekutanga kupinda masemi final ema kundano HBK Super Cup emwa kauno. Michael Kariati anotipanya iye.
Yerentals, yarova Manika Diamonds 2-1 National Sports Stadium. Ndokuita chikwata chekutanga kupinda masemi-finali emakundano aya mwaka uno. Zvibodzwa zvabva kuna Colin Mujuru na Brighton Majarira zvapa kukunda uku uyezve kupinza Yerentals musemi-finali yayo yekutanga kubvira makundano aya avambwa. Murairidzi wavo kumbira muti wekuziva anoti pavasvika apa hapasina kudzokera shure asi kutora mukombe uyu. Asi mitambo yakawanda makwikwi aya iriko mangwana kusanganisira hondo pakati pevarairidzi Norman Mapeza weFC Platinum na Tondera Indiraya weDynamos. Varairidzi ava vada kuratidzana masimba kuti mukuru ndiani mushure mekuita mangange 0-0 mumitambo miviri yavasangana mwaka uno. Asi nyori wemutambo wenhabvu Admire Muimeke anoti pamitambo yemukombe sewa mangwana uyu Mapeza haroveke zvekutamba.
Mutambo wakaoma, you know, mutambo unogona kungoenda rimwe divi. Asi kana tichida kuisa form into perspective, I mean, I just feel kuti FC Platinum inokunda chikwata cheDimbare. Ndinoona Nomara achikwanisa kunge achi rova njira pamutambo iwoyo.
Asi chamu musanu oyo akaita mukurumbira achitambira Dimbare anoti Dynamos yaumba chikwata chakasimba chine mukana mukoro wekukunda mumutambo uyu.
The players are there and you know they got talent as well, so very talented crop of players, so I think we got massive chance.
Mangwana zvekare Highlanders iri kusangana nevavatidzani vayo veBlauwe Chiefs muBarberfield Stadium. Mongorori wemutambo wenhabvu vaNazi Moyo vanoti matambiro ari kuita Highlanders kubvira Baltima Brito atora basa reurayiridzi ari kutyisa.
Zvauya murayiridzi wavo Brito kana ndiri kukanganisa matambiro enhabvu achinja kuHighlanders. Vaakudzokera pachidanho chekare chaitarisirwa kunzi pazvikwata zvina zvikuru zvemuZimbabwe Highlanders hawaishaya. Mukatarisawo pari zvino ndopavari ipapa. Saka zvinova zvichava zvinhu zvakatiomei zvazvo forBulawayo Chiefs kuti ikwanise kuita mashura.
Makundano mamwe chetewo Chicken Inn iri murwendo kuenda kuVengere Stadium kwaRusape kunosangana neBlack Rhinos. Zvikwata zviri izvi zviri kusangana panguva iyo Rhinos iri kupisa Chicken Inn yakatonhora asi mumitambo yemukombe izvi hazvitariswe. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemaLady Chevrons chiri kupinda munhandare mangwana mumutambo wacho wekutanga weT20 World Cup Qualifier iyo ine zvikwata zvisere muUnited Arab Emirates. Zimbabwe iri kubvura musangano nePapua New Guinea mumutambo uyu iri kutarisirwa kukunda isati yasangana neThailand neUnited Arab Emirates pamitambo yeGroup B. Gungano
tinotenda Kariati anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.